chekutanga ndechekuti kuve nerunyararo kuda kudhipa nyaya yemhirizhonga nerusha ruri kuitira kuchipingidza uye kuzikanwa kuti vanhu varivo vari kuita silence ndevapi tichitarisa maererana nesarudzo ririko mugore ra 2018
basa racho riri kufamba zvakadini
basa retimu yatakaendesa crick team riri kufamba zvakanaka sezvo tichiona kuti kwava nekurunyararo panyaya zeviolence neintimidation yanga ichiitika uunity n kuchitungwidza
chinyi chaizvo chamuri kuita muchitungwisa
nyaya yekuti tizive kuti kunowanikwa evidence inogona kushandiswa pamutemo kuti vanhu havasungwe vari kuita violence kune vanhu vemazimbabwe
ya munoti crack team yenyu yakamira sei
crack team ine vanhu vari mutajamuka vanomirira nyaya dzemakodzero evanhu vanorwira nyaya dzemahuman rights
pane zvombo here zvamunoshandisa
hatishandisi zvombo tinoshandisa mutemo wenyika uye tichishandisa ruzivo redu panyaya dzemahuman rights defenders sezvo isu tiri bato tisingashandisi violence paadvocacy pedu
kungova kwenyu muchitungiza hakukonzere here kuti avo vezanu pf vechidiki vatsamwe vagotanga kurwisana nemi
vanhu vezanu vakagara vakatsamirwa nyika yese yezimbabwe kubvira gore ra2000 pavakatanga kuuraya nyika inoyi isusu setajamuga hatina basa nekutsama kwavo uye tikuziva kuti isusu tinomira tichiteedzera mutemo wenyika uye tichimirira ruzhinji rwezimbabwe hatizoshi kuti ivo vangatsama uye vatange mhirizhonga nekuti isusu tinobhiliva kuti zvinhu zvese munyika zvinogona kuitika pachinyararisi.